Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 Gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tinotarisira kuti varayiridzi vasina kugona kuenda kubasa musi wemuvhuro nemusi wechipiri vachawanikwa vasingashungurudzwi kana tukuya kwatingati kuvictimizwa nekuda kwekudaro.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro zvovhurwa nhasi vasati vazorora kubva mukushanda neZimbabwe Electoral Commission.
Asi taona kuti kubva zvakapuwa mari nezanu aachabarira mhanya chairoku kubviringa nyaya dzese kuita seZimbabwe yatova South Africa achiita zvaanga achiita.
Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoshora zvakadzama munyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa Rafikile Mbalula.
Idano rakanaka zvikuru ravatora nokuti vari kuratidza kuti iSouth African Organization iyi yatinoti Helen Suzman Foundation asiri kumirawo nezvizvagwa zveZimbabwe vachiri kutondera vanoziva kuti director wa Helen Suzman Foundation Nicole Fries wakatosvika pakuvhundudzigwa nezvimwe zvizvagwa zvomuSouth Africa.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinorumbidza zvikuru sangano reHelen Suzman Foundation richiti riri kuedza zvikuru kudetsera zvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permits. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi chitatu munyika yose mushure mekunge kuvhurwa kwaendeswa mberi kubva kumuvhuro kuitira kupa mukana wekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemuvhuro wapera muHarare. Munyori werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaGoodwill Taderera vanoti kunyange hazvo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi varayiridzi vakawanda havana kuwana mukana wekuzorora nekuti vaishanda neZimbabwe Electoral Commission munguva yesarudzo.
Panyaya yekuvhurwa kwezvikoro, isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tinoti iye zvine zvivarayiridzi vange vari pabasa hatingamboti vakawana mukana wekuzorora sezvo varayiridzi vakange vari pabasa ravanga vari kuzek kuedza kugadziridza batsiridza hurumende kuti zvekuvhota zvifambe. Saka nokudaro varayiridzi havana kuwana mukana wekunyatsogadzirira. Zvisinei tine urombo nekuona kuti hurumende yanga ichiita seinopikisana pakuti vamwe vanga vachiti zvikoro zviri kuvhurwa musi wechitatu, asi tichitaura kudai munyika yose vamwe vose vakanzi vavhure musi wemuvhuro, hapana akazopagadzirisa ipapa kuratidza kuti pane kakukweshana kakusanzwanana kainge kaitika. Izvo zvakazokonzera kuti paite kuti varayiridzi vamwe vasaende kumabasa. Saka tinotarisira kuti varayiridzi vasina kugona kuenda kubasa musi wemuvhuro nemusi wechipiri vachawanikwa vasingashungurudzwi kana tukuya kwatingati kuvictimizwa nekuda kwekudaro.
Matambudziko api amungasimudzawo sesangano reZimta kuti dai anga agadziriswa akanangana nevarayiridzi kanawo nevadzidzi?
Pane matambudziko akawanda ari muzvikoro. Muzvikoro medu umo munoratidza kuti hurumende nenyaya yekuti tiri kushandisa mari yekunze kwenyika nemari yemuno pane zvakawanda zvisiri kufamba. Takanangana nekuti vana zvakare vanonzi havadzingwe. Mukusadzingwa kwevana, ivo vabereki vanobva vachitozoregedza kubhadhara mari. Zvinoda kuti zviitwe pachikoro zvokanganisika zvotadza kuitwa. Pachikoro pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe, kubhadhara magetsi, kubhadhara mvura, kutenga matebhuru, atingati madeskin nemabhenji acho, kutenga zvokushandisa zvinoti mabhuku okuverenga evana, kutenga mabhondi ekuprintira matesti nezvimwe zvakawanda wanda. Zvinobva zvatadza kuti zviitwe basa rokona kuchinyatsofambira mberi. Zvinoita kuti mwana wakare iyeye ane mubereki asingabhadhare atadze kubatsirwa kuitira kuti izvo kudzidza kwake kuzova kunomupa pundutso mune ramangwana.
Kopanya yemihoro zvii zvamungataurawo, nokuti takanzwa hurumende ichiti kunyange hazvo ine chidikwadikwa chokugadzirisa mihoro yevashandi zvikuru yevarayiridzi. Varayiridzi vakatowana mari dzakati wandei pakawedzerwa mari nehurumende?
Hurumende iye zvino iri kutora danho rekuti varayiridzi vakapiwa mari yakawanda. Isusu kana takatarisa nyaya dzemari maringe nevashandi vehurumende, tinenge tichiti sevarayiridzi takazvimirira, tinotarisira kuti tine basa redu rakatsanangurwa mune yatinoti job description. Saka izvozvo zviri kusvika pakuti izvo varayiridzi havasati vasvika apo vakambenge vasvika kare, kana tichidonongodza mari yedu yatinoti yemaUS dollars yatinoti ndiyo stable currency. Tiri ipapo zvakare pane nhau yemainspector vakuru vevadzidzisi anoratidza kuti havana kugona kugadzirirwa mari dzavo kuti dziwanikwewo dzichikwira seiya yatinoti iri inflation adjusted. Vamwe vacho mari dzavo dzava kubatwa nedzavarayiridzi. Nokudaro tinoona sekuti ipapo hapana kumira zvakanaka, panda kuti vagadziriswe, nekuti mainspectors maticha anenge apromotwa. Zvino kana ava kukundwa mari naticha asati apromotwa, zvinoreva kuti kupromotwa kwacho hakuchisina nebasa rese. Saka takadaro takanangana nenyaya idzodzo, tinoona sekuti hurumende inofanira kuti ipagadzirise.
Avo vange vari munyori werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare muHarare naJonga Kadimiri weStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoshora zvakadzama munyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa vaFikile Mbalula vachiti vaMbalula vari kutaura zvisina maturo uye vari kukanganisa mabasa ari kuitwa neSADC neSouth Africa nemamwe masangano ari kuedza kugadzirisa zvinhu muZimbabwe. Zvimwe zvakataurwa navaMbalula zvinosanganisa kuzivisa kwavo kuti vanotsigira bato reZANU-PF nekuti rakarwa hondo yerusununguko. Mashuko avaMbalula anouya panguva iyo SADC nemamwe masangano achiedza kuronga zvingaitwa muZimbabwe zvichitevera sarudzo dzinonzi nevazhinji dzakange dzisina kuitwa zvakanaka. Mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti bato ravo richasvitsa kunyunyuta kwaro pamusoro pavaMbalula kuvatungamiri veAfrican National Congress.
Tinosoropodza zvikuru zviri kuitwa navaMbalula. Anova mutungamiri watachiremekedza zvikuru watakaziva kubva kare, kubva kuStudents Union. Ndichifunga kuti munhu akamira pachokwadi, munhu akamira paideology. Asi taona kuti kubva zvaakapuwa mari nezanu aachabarira mhanya chairoku kuvhiringa nyaya dzese kuita seZimbabwe yatova South Africa achiita zvaanga achiita.
Mati iyoyo yakapiwa mari nezanu, pane humbo here wekuti vakapiwa mari?
Yezviya yacho inoratidza kuti munhu akapuwa mari, akapuwa mari ari woga kuti aite bidding yeZANU-PF, and akuvhiringa madiplomatic processes ari kuitika munyika anofanira kufamba zvakanaka. South Africa ANC ichibetsera Zimbabwe kuyananitsa kuti pazoitwa sarudzo dzakajeka dzakachena dzinozobudisa mutungamiriri. Asi uyu anenge munhu akapuwa mari yekudira jecha nekuvhiringa nyaya yekuti sadhaki iite program yekuti muZimbabwe mugadzirwe sarudzo dzakanaka.
VaMbalula vangazviita vari vega here vasina ruchigiro runobva kubato ravo kana kuti kumutungamiri weANC vaRamaphosa?
Hatizive maprocesi zavo, asi chatiri kuziva ndechekuti danho ratora risiro position yeAfrican National Congress neSouth Africa ndezvakewo. Tine vanhu vedu, nhumwa dzedu dziriko dziri kuinjeja ikoko, tiri kuziva position yato iri kutorwa neANC yainei nezviri kuitwa navaMbalula.
Shanyanya kuku shapirisa ipa nezwa kataura na wambalo na ande chipi chaizo.
Shaka wata kukutanga nezwa shafari kutaura nasi na nzoto wa suwele wari kuzan PF office izi. Baishita mwenye doa amtaura nwe zan PF mwenye doa HVST zan PF zino tichukura moyo zikuru nukuti zenga takata suwele wambalula lanti wari umwa mtunga miriri anoka kusata karumata nane wamu watunga miriri kusama kuyana nizotinya ye Zimbabwe ifambe shwakanaka nukuti Zimbabwe matambuzika Zimbabwe ane kukafeta South Africa shwakanyani saka malita azarim South Africa afande kuita ma reckless statements kani saranya Zimbabwe wanufara kunya sotare sauti tingavaka sebu Zimbabwe ikazikana kana Zimbabwe ya kazikana vanhu vedu vari kuSouth Africa wakaenda kunenyadzi kushaya mabasa munomu vakwanise kudzoka kunoku maSouth Africans akwanise kugara munyika mavo vasinganetsani nevanhu vedu kana kuti nevamwe vanhu kuti vari kutitorera mabasa nezvakasiyana siyana zviri kunetsa kuSouth Africa.
Pane zvamuchaita here nenyaya yavambalula muchabatawo vakuru veAfrican National Congress here muchitaura pamusoro pekugumbuka kwenyu nezviri kuitwa navambalula?
Tichanyora tsamba Department of International Relations richavanyorera tsamba richitsanangura kuti hatisi kufara nezviri kuitwa navambalula dai bato reANC rambotaura navo kuti aiwa ka isusu tine basa rekuyananisa vanhu vemuZimbabwe saka tikaoneka takunyanyatora divi nemaitiro ari kuita zvinozotinetsa kuti tibate basa iro.
Avo vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaoni chakanganiswa navambalula sezvo vachitaura kuti mapato eANC nebato reZANU-PF ane ukama uye havasi kutaura pamusoro pezvematongero enyika.
Asi maonero atinozviita ndezvokuti izwi romusangano womunyika rinofanira kunge rinobvumidzwa kutaura zvarinoda pano kukunda kana kukurirwa kumwe musangano wokune imwewo nyika yetingatisi yeZANU-PF iyo iyi. Asi zvinogona kuonekwa zvakasiyana siyana navanhu vakasiyana siyana. Asi handioni chakaipa nokuti vanenge vanotaura kuti musangano weANC nomusangano weZANU-PF zvinohukama mukoma nomunun'una vanozivana. Zvingangonge zvichingova zvichemo kusarudzo dzeZimbabwe izvo vanoti aiwa izvo havanei nazvo nokuti vanopa rukudzo murusununguko rwenyika nemitemo yayo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7 kuOhio muno muAmerica. Sangano remu South Africa rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation rakadzokera kumatare richikurudzira kuti mutemo wekusunga nekudzinga kubva munyika kwezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits umbosendekwa parutivi pakamirirwa kuti gurukota reSouth Africa rinoona nezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi vaendese chikumbiro chavo kumatare. Gweta rinorira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vanoti zvaitwa neHelen Suzman Foundation izvi zvichabetsera zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe.
Zvizvakwa zvemuZimbabwe zviri paZimbabwe Exemption Permit zvakapiwa mutongo muna April muna August gore rino wauri wokuti minister vakakanganisa kumisa Zimbabwe Exemption Permit vakaimisa zvisiri pamutemo kana kuti zviri unconstitutional nezvimwewo zvinoraudzira zvokuti vanga vasina kuita consultation inodiwa kana kuti kutsvakurudza kuti vanhu vachawo bahwane danho ravo vanenge vakamira sei. Saka minister vakabva vati zvapera izvozvo vakati ndava kubva kuhigh court kwakapiwa danho iri ndava kuenda kusupreme court of appeal kana kuti kudare rinenge riri pamusoro pehigh court kuti decision yayapiwa nehigh court idzosegwe kumashure kana kuti imisiwe.
Tiri munyaya iyi Advocate Shumba. Nano iyi inoreve kuzizwara uze Zimbabwe.
Kana ujingo waita appeal seza kaita minister, shino vaswa rewa kuti. Ma Zimbabwe anoramba zwe decision ya yapiwa in their favor. Anoramba awa vulnerable kana kuti asiri pakamira zvakanaka nokuti vanogona kusungwa, vanogona kudipotewa. Nokuti paya paya. Dano rea iku traiti hawa fanzi kusungwa kana kutipoteo wazi kana muna achinga iti appeal seza kaitu wana minister zwa wakuro wakuti dano rea la rapi wane iku Richard Shand saka zinofa za chila tiza manje kuti say Ellen Sussman Foundation yao iti application ni application ya iti ine ngeiri ya tinoti application for an interdict yokuti nyangwe zazo minister wa appeal decision yakaitwa ne high court azvirei kuti maZimbabwe anofanira kufungwa kana kudipotewa ivavo vari pa Zimbabwe exemption permit kusvikira nyangwe zvikaenda ku constitutional court in the next 5 years zvichireva kuti maZimbabwe anenge asingafaniri kusungwa kana kudipotewa kwatinoti kubudiswa munyika nechisimba kubudiswa mu South Africa nechisimba
saka tingati dano iri rakatorwa ne Helen Suzman Foundation idano rakanakira zvizvara zveZimbabwe Advocate Shumba
idano rakanaka zvikuru ravatora nokuti vari kuratidza kuti i South African organization iyi yatinoti Helen Suzman Foundation asiri kumirawo nezvizvagwa zveZimbabwe vachiri kutondera vanoziva kuti director wa Helen Suzman Foundation Nicole Fritz wakatosvika paku vhundudzigwa ne zvimwe zvizvagwa zvomu South Africa achivhundudzikwa panyaya ye court case ye saka tinozvitambira nomufaro kuti vari kuita application iyo yekuramba vachingochengetedza zvizvagwa zveZimbabwe zviri paZimbabwe exemption permit.
Gweta vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare ku South Africa ne Studio 7. Vashandi verimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima vanosanganisira madumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti rinotarisa kuti hurumende itsva ichateverawo zvichemo ichatererawo zvichemo zvavo sezvo vave nenguva vachisvitsa zvichemo zvavo kuvakuru vavo asi vasina mhinduro yavanowana. Munyore mukuru wesangano iri vazi vaishezvo vanoti mihoro yavadhumeni haisi kuenderana nemihoro yevamwe vashandi veri muhurumende.
Vamwe vevasevenzi vamwe vevashandi vomuhurumende vari kupana mari dzinobatika dzakati kuwanda patiri isu savadhumeni saka hatisi kuziva kuti tasiyanisigwei mihoro kunyanyanyanya mari dzemaRTGS.
Mataura pamusoro pemihoro yevamwe vanoshanda muhurumende mihoro yacho yakasiyana zvakadini neenyu vadomeni
RTGS ratinotambira isu kuda rinopinda katatu mune rinotambigwa nomurayiridzi zvotishungurudza isu kuti kukana vachikwanisa kupa murayiridzi nenzira iyoyo kwavanodiwo ngotipaisi vadomeni pane zvavanoti izvo risk allowance taiikumbira kuti dai yanga yafananidziwa hayo neyainonzi teaching allowance kuvarayiridzi zvaigona kutibatsira nokuti tine zvigozhero zvakawanda zvatinosangana zvo mumasango matinofamba munenge mune nyoka dzinoruma pose patinenge tichifamba munguva dzokunayiwa kwemvura nzizi dzee dzichingoyeredzana hapana chatingati isu chatinoita hachina risk asi hapana chatiri kuwana pamusoro peyatingati risk allowance pamusoro peupenyu hwedu maringe nezvatinobata mazuva ose.
Sesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association muri kutaura negurukota renyu here pamusoro pedambudziko iri uye vari kuti
takambozamawo kukumbira kuti dai tagona kusangana navamazima vachiri ivo minister wekupublic service havana kugara vatipa mukana wokuti tionane navo tikaedza kunyora dzitsamba hapana tsamba yakasvika ikapindugwa tikaziva kuti tava papozishini ipi kuti tionane tikurukure pamusoro pokushomeka kwemuhoro yatiri kusangana nayo
Neurode yanyanya kuti vamwe veva servants vamwe veva shandi vomuhumende varikupana mari dzinobatika dzatingati dzakati kuwanda patiri isu savadhumeni. Saka hatisi kuziva kuti tasiyanisigwei mihoro kunyanyanyanya mari dzemaRTGS.
Saka danho remotora sesangano ndiripi apa vazhou?
Tiri kuedza nenzira dzose kuti tikatarisisa muraramiro wedu nenguva yatasangana nayo yekunaya kwemvura iyi tisina chatingati isu iyi ndiyo risk allowance. Tine tsimbozva kuti takatarisana nagogwizi asi kuirira kwago kunogona kutiita kuti titorege upenyu hwavamwe vedu. Kufamba kwatine tichiita mumasango kwasviba kana nezvimudhudhudhu kungopiringidzana nadzo nyoka. Vanofamba nedzitsoka vanofamba nedzitsoka kupiringidzana nadzo nyoka. Mapere chaiwo nzvimbo zhinji dzimwe dzatinoshandira dzine dzakazara namapere. Zvinhu zveusiku zvinohlisa nezvamasikati zvinohlisa zvatingati isu zvine risk muupenyu hwedu isu savadhumeni. Zvatodawo kuti dai tatakataura navo mazvima tikavonesana navo panguva yavanga vachiri kubata vari saminista tisingazivi kuti watichapuwa iko zvino totanga zvekutipatsva here kusatsanurana nenyaya yedu zvinova zvinotibatsira kuti tigone kusvika patoda kusvika panguva yemihoro yedu iri kuchema.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazi vaisezvou vari parunhare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvavashandi mubazi rezvekurima vaGibson Chijarira kuti tinzwe divi rehurumende. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoti vatsigiri vebato ravo vari kushungurudzwa nevatsigiri veZANU-PF nevanofungidzirwa kuti vasori vari kuda kuziviswa kuti bato reCCC riri kuronga chii mushure mekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. MuNewsday makare mune nyaya inoti chimiro chesangano reStardust chiri kuratidzika zviri nani pamusoro pekushorwa nebato reZANU-PF pariri kuitwa. Mugwaro kuvatori venhau, paramende yeZimbabwe inozivisa kuti nhengo itsva dzeparamende dzichatoreswa mhiko dzavo mangwana china. Tombotarisa yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Paglenis you 7 up zviona here ndimika munoti tiri kuda free and fair election. ZANU-PF nemakepi vakapfeka nguva yemacampaigning tiri kuti isusu tiri kuinda tichinda matisa maposters vakutouraya nhasi chaiyi vatoponda vakauraya vatema nedemo paGlenview 7. Is it free and fair election? Chibvunzirewo vanonzi president Mnangagwa.
Inangu ndikuda kutaura nezvevavo vari kuda kuratidzira kuJohannesburg nekuPretoria. Ndirivo mumwe weCCC asi kuti handioni zvichishanda izvo zvokunoratidzira kuna naPretoria plus president wemuno wacho Ramaphosa anodo vasaidhi rimwe neZimbabwe yacho naMnangagwa. Saka siyanai nazvo izvo, siyanai nazvo. Mogona kutovhiringidza vanoshanda kushanda vanhu vakazomanyisiwawo kuti vamapasipoti. Siyanai nazvo izvo, ndichererai zivanai. Ndiri patoho yandova
ko pastudio 7 tiri kuno kuZimbabwe. Tanzwa nenhamo, tanzwa uzumagarapo yanonzi garwe chichadyiwa kusvika tapirira. Taikumbirawo kuti Esadhaki wapindiri wagadzirise pakakanganisika nekuti hei kana kuvhota kwacho kuregedza kuri nani nekuti hapana kwanenge tichienda maita basa zvenyu.
Pastudio 7 apo mazira sevashamarari nevateereri. Handinoro kuti ndipobatabata zvangu nyaya yekuinaguretwa kwaMnangagwa. Haasiri munhu anotarisira kuti nyika iende mberi. chano tango paraza cheto za tizira kwa kwa kuzambio mukanazo kutarisa watunga mbili watatua akatora kakutu wawe wa mamu uona china kuretua imba vazi zinga iti iye ndingi Ramaphosa akawe ku Zimbabwe izvezvi ane migodhi iri kuZimbabwe anomora achiuya achicheta kuno South Africa apedza akuti timaZimbabwe endai kwenyu amaonere kuti zvinhu izvi hazviiti iko zvino unovanga achitaurire nyika yake zvaari kuvaitira zvaachazovaitira pavakamusarudza kechitu kewo munangagwa wakataurira vanhu vako kuti uchavaitirei hapana nokuti unoziva kuti unongovamanikidza chete zvaunenge uchida iwewe
Mnangagwa wanetsa wakutotigwadza asi inini mubvunzo wangu uri kuTripC iri kudemba nekutogwa kuri kuitwa vanhu apa iri kuda zvekuti marirani kucharohwa munhu ende havatorina zvekuti plani yekuprotekta vanhu aiwa zvinonzisa tsitsi sevana veZimbabwe we have to fight for our freedom for our tomorrow for our future noti izvi zviri kuitika zvemajokes
haizvizvi veduka tongochema chinowani kuti zano PF hatione tichiwirirana nazvo kana kudzwanana nazvo dai vanga vari vamwe vanhu vasiya kunyepera vanhu zvavo kana kungoti zvemavhoti ngazviregedzere nekuti izvizvi mayuti kubva titange kudziva chinhu chinonzi kukura kuvhota kwese hapana chataimboona saka ngavaregedze kunyengera vanhu kana kupedzera vanhu nguva kuti kushandisa mari tichibva kuno kumhiri kumukungu achiyenda novhotera nyika kuti inake hapo mushure mazvo futi wakuramba wakadzvanyirira kusaka tichapedza mari tichimboda kumbovhota gati topedza mari tichienda dzimwe nyika tichinotsvaga kurarama nekuti mwari ndiwo wakutongoziva kuti torarama nei kwete zvekurarama kuti hanzi nyika ichanaka inonaka nyika kana iya tatozowa manyisa ipapo
PaStudio 7 maswera sei tine urombo chaizvo nevamwe baba vari kudai kutora mafemu ekuti vakagadzwa kuita mutungamiriri wenyika baba hamuna kugadzwa makazvigadza makangofanana Adonia akazvigadza umambo asikazivi kuti mwari vari kuda Solomon kuti agare pachigaro ichocho chechipiri tine vanhu vari kushandiswa muZimbabwe vari kutapa vanhu vachinovarovera somewhere vachibaya mainjections zivai kuti vanhu vamuri kuitira zvese izvozvizvi musiki wacho ari kutarisa mhinduro dzenyu dzakazara dziriyo nguva ichakwana chechitatu Paul Nyati asati akambokunzwa kuti nyaya yataurika wainzwa pese unongoramba kuti haisati yasvika kuofisi kwako asi yazosvika kuofisi kwenyu ndeiyi yemunhu ari kudya matumbu evanhu yamagona kudzisa mhuri yeZimbabwe baba imi zivai kuti mangwana zvinhu zvikamuka zvakachinja mucharama muri kunze kweZimbabwe
aisi inini hangu ndiri kurwadziwa nenyaya yezvakaitika zvemaelection nyaya inondirwadza ndeyekuti munyika medu hamuna kana hamuna position yakasimba seTripC dei kuri kuti mune mamwe mapositioni kana maviri zvavo anomirawo nesu munhu hamune mumatambudziko mumwe ane muzvokwadi zvokwadi tinozvibvisira tega mabhinya mabhinya ari kuona chansi nenyaya yekuti pavanenge vachiti vanhu patinenge tipa vanenge vachinyoresa vachiti vanhu vari kuda kuvhoterwa vakawanda vamwe vese vaitimu yavo vane vachitoziva kuti chiro tanyaita zvatoda vane vakanyarara vanoziva kuti vanotaura vanangarivhumi ndo vavakavharira unofunga muchiti dei anga aripo panze aizozvibvumira here zvakadai aimira pachokwadi aive murume anomira pachokwadi achienda
Dzoro dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro zvovhurwa vasati vazorora kubva mukushanda neZimbabwe Electoral Commission. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoshora zvakadzama munyore mukuru webato riri kutonga muSouth Africa Rafikile Mbalula. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinorumbidza zvikuru sangano reHelen Suzman Foundation richiti riri kuedza zvikuru kubetsera zvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe exemption permits. Tashika kumagumo, ishurungwa chedi cha nasi. Iva inesu zakare manero ya nasi apo tichukupaya shedzime na Ndini Washington DC, ndini Tanono Kawande, ichikusia imuru maoko Makris Gande, nena uze isindebele.